Zvatiri kuona zviri kuitika kusouth africa uku zvinhu zvinoshoreka zvikuru. Chekutanga ndoda kuti isusu semusangano wezanu p f tiri kuda kujekesera vana vezimbabwe kuti tatanga kutaurirana yainonzi direct engagement neabi yedu our brothers and sisters in the anc african national congress rinova ruling party kusouth africa kuti tigadzirise nyaya iri kunetsa iyi. Chechipiri, isusu sezimbabwe sehurumende nebato riri kutonga rezanu p f purezidendi vedu tavati vaende kusouth africa, purezidendi vari kusouth africa izvozvi kuti vaite direct engagement nesouth african government sachigaro wesadac for politics defence and security kana kuti sadac organ for politics defence and security.
Zvakanaka here kuti vamunangagwa vaende kusouth africa kumusangano uyu vamwe vatungamiriri vomuafrica varamba kuenda vachiratidza kusafara nezviri kuitwa vanhu vatema nevanhu vemusouth africa?
Vamwe tanzwa vachida kushora kuti sei vamunangagwa vaenda kusouth africa apo vamwe vatungamiriri vedzimwe nyika sekunana rwanda nekumwe uko vaita inonzi pachirungu boycott varamba kuenda ikoko vachiti zviri kuitwa nesouth africa zvinhu zvakashata zvekuuraya vamwe vanhu vechitema. Isusu sesadac vatungamiriri vesadac organ for politics defence and security tazviona zvakakodzera kuti vamunangagwa vaende kusouth africa vandogara pasi nehurumende yesouth africa vakamirira sadic kuti vataure navo kuti chekutanga sehurumende yesouth africa vanofanha kushora nekumisa kuurayiwa kwevanhu vatema kusina tsarukano kwechitororo kuri kuita musouth africa. Chechipiri, isusu sezanu p f tiri kuita inonzi engagement, direct engagement, kutaura tiri kutaurirana nevamwe vedu veafrican national congress at party level kuti ivo sezvo varivo bato riri kutonga musouth africa vaone kuti izvi zvokuurayiwa kuvanhu vatema, kuputswa kwemidziyo neviolence and terrorism iri kuitwa kusouth africa ipere,